Which one is that?
Master Akeli.
Alright, for the position of president of the MDCT.
President of the MDCT.
With only one nominated. And that is Dr. Thokozani Khulu.
Sezvangezvicharisirwa zvari kupi vatsarudzwa kwemutungamiri wechikwata chemdct ichi vasina vakukwidza vaobed gutu vakatsarudzwa kwemutevedzeri wavo uko vaabednico bebe vakatsarudzwa kuvesa chigaro webato iri muzvare yvonne musarurwa vatsarudzwa kwemurongi wemabasa ezvematongerwo enyika uko vanixon nyikadzino vakatsarudzwa kuvemunyori mukuru webato amai Dorothy Bebe ndivo vasarudzwa kuvesa chigaro weboka remadzimai muzvare fungai masaiti vakatsarudzwa kuvesa chigaro wevechidiki muzvare Linda Masarira ndivo vasarudzwa semutauriri webato vatori venhau vambodzingwa kwechinguva kubva mustanley square umo mange muchiitirwa musangano uyu sezvo zvanzi zvange zvichiitwa panguva iyoyo zvange zvisinei navo kunze kwekusarudza vatungamiri vagutu vaudza studio 7 kuti chimwe chinhu chakakosha chaitwa pamusangano uyu kuvandudza bumbiro remutemo yebato
constitution yedu yakwenenzverwa tikati isu taakudzokera kune zvakanga zviripo pakuvambwa kwebato kuti pane malimited terms of office hanzi president navice president veparty vanonziwo pari zvino vachakwanisa kungoita hold office for a maximum of 2 5-year terms tadzoka neclose iya yokulimita mapresidential terms tapinzazve amendment yokuti mavice president awa anga ati wandei tati pakatanga bato redu muna 1999 tati navice president umwe chete saka madelegates vapaiwo resolution yokuti ngatidzokerei kune zvakanga zvakaitika patakatanga musangano
pamubvunzo wekuti musangano wavo waitwa zviri pamutemo here kana kuti kwete vagutu vati musangano wavo waitwa zviri pamutemo zvichienderana negwara rebato remdct
segweka tinoziva kuti extraordinary congress yataita iyi iri pamutemo manotices atakapa ari pamutemo hapana order yedare inonzi muchirungu interdict yokuti yatirambidza kuti tiite extraordinary congress dee zvichinzi pane mutemo uripo kana kuti kutonga kwedare kana kuti yatinga kuti court order yakatirambidza kuti tiite izvozvi zvatiri kuita tingadei tisina kuita zvino hapana order iri kutirambidza ndosaka tienderera mberi isu tiri pachena chaizvo kuti zvatiri kuita zviri pamutemo
musangano uyu wambokanganiswa zvishoma apo kwambonaya kwekanguva kadiki asi wazoenderera mberi pamboita mutauro mushure nokusarudzwa kwamuzvare Masarira vamwe vakaita sava Lennon Musara vachiti havakodzeri kuve pachinzvimbo ichi sezvo vasingazivikanwi senhengo yemdct
rinda anambira aitanedza mdct anambira ajoina musangano wemdc kuti munhu ukwanise kupinda mukanzo iyi zviripo zvinotarisirwa nemutemo wemdc watakadzidza kuna chamisa wakatambwa nachamisa rinda ainthe first place haasi mumemba yemusangano wemdc haana kodzero yenge achitombori pano pacongress haana kodzero yekutombokondesa even escratch chidzo nememba emdc
mutungamiri wechimwe chikwata chebato repeople's democratic party amai Lucia Mativenga nevashandi vekumuzinda yenyika dzeamerica britain nenetherlands muzimbabwe vange varipowo pamusangano uyu vachiona zvange zvichiitika ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava